kuenda kwavaita kuembassy kuya, madonors auya, maobservers auya, ataura navo vakazvinzwira vega first hand zviri kuitika kumamisha iko. So up to pabva Mr. Holland vava vasati vapuwa chikafu chokudya, vakapuwa neSouth African Embassy chikafu chebreakfast. Asi dzira zuva rese maagencies ese ari kuti anofanira kutaura neZimbabwe government. Isu tiri kubvunza kuti Zimbabwe government ipi? Nokuti as from 29th of March tinozviziva kuti munhu wese ari kubvumirana kuti zviri kuitika izvi hazvisiri izvo. So kuti vanhu vanyimwe chikafu nokuti kwakamirira government zvinotishamisa isu.
Koiyo South African Embassy ndeapi matanho airi kutora?
South African Embassy yaita zvakanaka zvikurusa. Vadaidza vanhu vese vangavanzi naMr. Holland, uyai pano veInternational Red Cross, uyai pano vese vari kuti muri kubatsira muno muZimbabwe, hava vanhu. So South African Embassy inenge ichidawo kuziva kuti tavingwa nevanhu munosimboshasei. Vaita zvakanaka chaizvo and vanhu vese vauya. But isusu hatina kutarisira izvozvo, tiri kungoti vanhu ngavapuwe chikafu.
Tambozwawo mashoko ekuti panga paine urongwa hwekuti vanhu havabviswe ipapo, ichokwadi here ichi?
Kwanzi Red Cross maona zvainoita kudzimwe nyika kunotsvakwa nzvimbo dzeimomo like churches, like NGOs dzilocal ndidzo dzizotora vanhu ava. Mainternational organizations dzonopa vanhu. Ngatitaurire nai chokwadi, machurches edu atadza nokuti except for one or two vazhinji vari kutya.